kwandi chikura baba makandi chenge kandimi kurara makwang mpungwa tang ndengo wimba nemi nasinda wapisi waite anandigone kandimi
tanga last year hotendaka produce wakasungangu kuti muningite
saka vabereki venyu vaitwa kuti mukoma pamakatanga zvemagitare
ya inini vabereki vangu vanotamishira zvemusic especially musambo wegospel vanyanya nekuti vanhu vanofarirawo zvekunamata
veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova
even vanhuvo vemunharaunda nevamwe vanhu vakawanda vakasiyana-siyana vanozvitambirawo zvakanyanya
mukuoma mukurwadza ndichangomira nemi ndoda kudzidza kuziva kuchengeta mirayiro yenyu mwari mukuoma mukurwadza ndichangomira nemi tinotanda mweya tende ufambe nesu zvatapedza gore rino rinouya ugare nesu
vamunosangana navo mugame chiyapi
kusangana navo isu ezina upcoming artist ndemari mari yekuprodusa music yakawanda semanyorero tenge takaita machallenges ekusangana nemastudios achiri pasi aiwo iri mari yakawanda taitsvagawo maproducers akuzikanwa nemukurumbira so that music yedu inokurumidza kukurira
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
vanoda kundibata vanokwanisa kundibata pa 0785232501 or 0719980600.
Tipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro timbokarova Woza Friday kudai.
Funga ndinoda kubuda nako mudariro ndove kuti munyengetero utendai.
Baba wangu ndauya nemunyengetero wangu Ije wangu ndauya nemunyengetero wangu Nitambireyo baba Inzwayo kuchema kwemoyo wangu Nitambireyo baba Inzwayo kuchema kwemoyo wangu Baba wangu ndauya nemunyengetero wangu Ije wangu ndauya nemunyengetero wangu Nitambireyo baba Inzwayo kuchema kwemoyo wangu Nitambireyo baba Inzwayo kuchema kwemoyo wangu Zvizhinji zvandakata panyika pano baba Zvizhinji zvandakata pasi pano baba Nitambireyo baba Inzwayo kuchema kwemoyo wangu Nitambireyo baba Inzwayo kuchema kwemoyo wangu Mudzin'anga ndakaenda kutsvaga upfumi hwenyika Mishonga ndakabata kubuda kutsvaga pundutso Nitambireyo baba Inzwayo kuchema kwemoyo wangu Nitambireyo baba Inzwayo kuchema kwemoyo wangu Ndiri murima renyika Ndinoda chiedza ishewa Mwema dzinza yakandisunga Kuparadza chakanaka Nadzinda uya ishewa Inzwayo kuchema kwemoyo wangu Nadzinda uya baba Inzwayo kuchema kwemoyo wangu Thank you.
wakataura mushoko renyu mwari ibhaibheri nyangwe wakaremerwa sei yakutura muto kunyangwe zvivizako zvakatuka nero zvichazvichenesa sema dzayo ichayo imi mwari imi makarunga upenyu hwangu imi baba ndimi mune chinangwa neni darurayo nzira dzangu ndigofamba zvakanaka darurayo nzira dzangu ndigowana kukunda chaneta kufamba murima famba yoneni baba chaneta kuramba ndakasungwa nehondo dzenyika wiraiwo mweya wangu ugowana kukunda wiraiwo mweya wangu ugowana kukunda ndapedza nyaya dzangu dzose kuteura kwamuri ndapedza nuna dzangu dzose kuteura kwamuri ndapindubara ishewa manditurira mutoro nothing